kutanga mukoma jonga andidi kutarisa mamiriro ebanamba asi ndoda kutarisa ngoona kuti chizava cheZimbabwe asina kuzvitarisa zvinoda kukosha saka zvinoona ari munhu akafanira nemunhu wese akazvipira kuti haa inini kana ndichiziva ndinotoziva asi ndochiva ndazama ndopimpi yandinofarira pamazimbabwe ndochinhu chikuru kandafarira pamurume uyu ada kutarisira pasi haana kuzvishora asi akangozviona ari muzimbabwe akafanana namwe vanhu so chinhu chinofadza chose kuona mumwe wenu achimira paya patino kunga sekuti hapamiriki achimira paya patoona pachita sekuti pano kukosha asi iye akaramba akashinga akandomira hongu angava akaruza hongu angava asina kuzvipfuma zvakanyanya kunaka chose bandi kungomira kwaakaita pasarudzo ikoko chinhu chinofadza zvikuru especially isusu vanobva kuzimbabwe
totarisawo sarudzo dzakaitwa mumatunhu akaita seVirginia kwatinoona vayankin vebato rerepublican vakakunda vamacliff vedemocratic party vanga vari gavhuna zvii zvamungataura
chandangaiva ndechekuti maamericans ari kunotaridza kuti havatarisi munhu havatarisi bato vanoda mazau vanotarisa performance yako semunhu uye chikuru chandiona nyaya yekuti demokrasi yavo inoshanda hakuna violence yatokora kuzimbabwe hakuna vanhu vanotupa vatozvatoona kuzimbabwe hakuna kasurugwa zvatoona kuzimbabwe hakuna ngoda dzinotemwa zvatoona kuzimbabwe vanoita proses yavo zvakanaka zvinejekerere
mudunhu renew jersey tiri kuona kune mangange vaphil murphy vedemocratic party navachitareli verepublican party zvii zvamungataura tichitarisa kuti democratic party inova iri kutonga iye zvino inenge iri kukundikana kunge ichiita zviri kutarisirwa nezvainge ichitarisirwa
zvandiri kuona paresi yekunew jersey marepublicans handiri akatungamira but iko zvino izvi akuita semangange saka hatisi kunyatsa kuoneka kuti achakunda ndiani asikunyatsa kuoneka kuti chando zvakamira sei but munyatsa kuona kuti vanhu vakabuda vakandovhota nouwandu hwavo I think that's the spirit yatinofanira kunge tinayo mazimbabwe yekuti no matter the situation asi kunovhota ikodzero yedu ngatiure neuwandu chidzidzo yatinacho pagore ra2023 kuti munhu wese zvakakosha kuti ubude uende kundorejesa kuti ugovhota
america iri kutarisira sarudzo hombe mugore rinouya ra2022 zvii zvamungatarisa pamapato maviri ari kuturikidzana republican party nedemocratic party tichiona zviri kubuda musarudzo idzo diki idzodzo
tinganetsa iko zvino ndechekuti zvinzwisise nekuziva kuti sarudzo dzingaitwa gore rinouya dzinge dzakamira sei asi chatinoona ndechekuti pachange pane mangange makuru kwazvo muchaona kuti madhemocrats are fighting kuti varanda vakamendena majority yavo munational assembly nemucongress but muchaona kuti izvinhu zvichagona kumaremera nokuti marepublicans ari kuda kucontrola both houses saka panenge pane mangange makuru kuti hapana munhu anogona kutaura ikozvi kuti ha maizinze gore rinouya ava ndo vakakunda ava ndo vakaryiwa asi chatigona kuti ndechekuti pachange pane mangange makuru kwazvo It is very unpredictable.